Mutongi wedare amaipa tekile msipa vataurira Musonza kuti ari kupomerwa mhosva yekuuraya muzvare Lucy Dube avo vanonzi vaive musikana wake vakatara musi wa28 ndira sezuva richatanga kunzwikwa nyaya yake. Musonza uyo ane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa amira mudare asina gweta rakamumiririra uye achange ari kujeri rehwahwa riri kunze kweguta reGweru. Asi hanzi anokwanisa kukwira kudare reHigh Court kuti aise chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso. Musonza auya kudare akachengetedzwa zvakasimba nemapurisa ane chitsama ange akapakata zvombo uye baba naamai vemushakabvu dzimwe hama pamwe nevamwe veruzhinji vazadza dare vachida kunzwa nyaya iyi. Muchuchisi wedare muzvare Ndamuka neChikuni vaudza dare kuti Musonza akarova muzvare Dhuwe nemaoko nezvibhakera uye magwaro ana chiremba vakanyora mushure mekunge vafa anoratidza kuti izvi ndizvo zvakavauraya. Muzvare Chikuni vati vane vanhu 16 vanokwanisa kuve vafakazi panyaya iyi. Baba vaLucy vaCodwell Dhuwe vaudza Studio 7 kuti vachiri kushushikana zvikuru nemafiro akaita mwana wavo.
Well, it's the court process. Ndo zvinofanira kuitwa pamutemo kuti mutemo utore nzira yawo. Asi ini semubereki waLucy kurwadza kwangu handifu kuti kunopera nekuti kunyange zvazvo zvikazoita sei pacourt nemutemo handione kuti Lucy achakombensetwa chirudzii. Vanhu vari pano pasi hatigone kumukombenseta nekuti hapana nani nani zvakachagona kudzora upenyu hwake. Achagona kungoita zvichete ndimwari akamugadzira, Mwari akamusika.
Amai Alice Maqata ndivo sachigaro wechikamu chedunhu reMidlands chesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Svondo rakapera sangano iri rakafora mumigwagwa yeGweru semucherechedzo wekurangarira muzvare Lucy avo vaive gweta muguta reGweru uye semucherechedzo wekurangarira mazuva 16 ekudzivirira mirijonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Amai Maqata vati vari kufara kuti Musonza azomiswa pamberi pedare.
Se Women's Coalition of Zimbabwe Midlands Chapter tine mufaro mukuru mukati mezuva ranhasi nekuti zvatakaitira March musi wa10 December zvazoitika. Chataishuvira ndechekuti tashinga appear before the court and mukati mezuva ranhasi ndozvaitika. Tinofara neresponse yaitwa neminister of Home Affairs, tikofara neresponse yaitwa neminister of Justice kuburikidza nemarch yatakaita musi wa10 December tichishuvira kuti izvozvi zviri kuitika dai zvingakontinua kusvika taona justice ichiprevaila over Lucy's case.
Pakamboita mutauro vemhuri yaLucy nevamwe veruzhinji vachigunun'una apo Musonza aivaburitswa mumaoko emapurisa mushure mekunge ambosungwa, asi mapurisa akatsanangura kuti akaita izvi nekuti hazvizi pamutemo kuti varambe vakachengetedza munhu kwemazuva anopfuura maviri vasina kumunza kudare. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.